kuvandi chikura baba makandi chenge kandimi kurara makwang upungwa tang ndengo wimba nemi nasinda wakusiwa ite anondigone sandi
tanga last year ndo produce wakasunga kuti munyengetere
saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare
ya inini vabereki vangu vanotamuchira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya nekuti vanhu vanofarirawo zvekunamata
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
even vanhuwo vemunharaunda nevamwewo vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya zvegospel
mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu mwari mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi
sangana nawo mugame
ya challenges sangana nawo sisi is na upcoming artist de mari ya yeku producer music yakawanda semanyorere tingitakaita ma challenges sangana nema studios achiri pasi ayo iri mari yakawanda taitsvagawo ma producers akuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kugurira
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785232501 or 0719980600
tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokarova oza Friday kudai
songa ndinoda kubuda nako mudariro ndoke kuti munyengetero utendai
Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu Ishe wangu ndauya nemunyengetero wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu Ishe wangu ndauya nemunyengetero wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Zvizhinjiza ndakatara panyika pano baba Zvizhinjiza ndakatara pasi pano baba Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Mudzinganga ndakaenda kutsvaga upfumi hwenyika Mishonga ndakabata mukuda kutsvaga pundutso Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Nditambire iwo baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Ndiri murima renyika Ndinoda chiedza ishe wangu Mwema dzinza yakandisunga Kuparadza chakanaka Nasi ndauya ishe wangu Inzwai ukuchema kwemoyo wangu Nasi ndauya baba Inzwai ukuchema kwemoyo wangu makata ura mushoko renyu mwari ibaiberi nyangwe wakaremerwa sei ichakutura mutoro kunyangwe zviwisa ku zvakatsuka sero ichazvichenesa semazaya echando dzimi mwari dzimi makaronga upenyu hwangu dzimi baba ndimi mune chinangwa neni tarurayiwo nzira dzangu ndigofamba zvakanaka tarurayiwo nzira dzangu ndigowana kukunda ndaneta kufamba murima famba iwo neni baba ndaneta kuramba ndakasungwa nehondo dzenyika wiraiwo mweya wangu ugowana kukunda wiraiwo mweya wangu ugowana kukunda ndapedza nyaya dzangu dzose kuteura kwamuri ndapedza nuna dzangu dzose kuteura kwamuri